noyo zotaura pa wechopie demokrasi zotaura nyaya kuti region yedu Sudan ne continent yedu Africa inokwanisa kubatsira sei kuti my elections in Zimbabwe ave my elections kuti vanhu vazokakavadzana kuti kumhapira umwe umwe achitaura kuti mavhoti ake ana kuverengwa kushe
mungati chii chingaitike kuti izvi zviitike zvamamuri kutaura pamusangano uyu
zvinofanira kuitika ndezvekuti opposition yemuzimbabwe main opposition tpc inofanira kuenda kusadha zvinovapa nhoroondo yekuti tarirai muone maelections anga achiitika from 2002 2005 2008 2013 2018 taachingokakavadzana saka hatibatsirei kuti tiite maelection yekuti hatikakavadzani ndava problem yezimbabwe ndeyekuti umwe anoti ahwina umwe anoti ndabiwa saka zvinofanira kugadziriswa sarudzo isati yatanga
asi zvinogoneka here kuti zvinhu izvi zvigadzirisike tichiona kuti inyaya yagara ichitaurwa gore negore panenge paine sarudzo
zvinogona kugadzirisika kana zed inova ndiyo inoita maelections muzimbabwe ikateera bumbiro remutemo wenyika wedu